Munajua ba muzasa.
Chandabata, chese chandabata. Aswe chicharo pafadzwa, aswe ndicha wana answer. Chandabata, chese chandabata. Ndushanda kushika half past one. Mina matova no siva pasta va. Ndopinda check Sunday. Maria mu Sunday. You know that I'm tryna save myself. To better myself. Mama vakati namata Michael. Natsa kwa wapa kwa nenda usiku. Konenda usiku, yeah. Konenda usiku. Nyika izere ne maruwa goja uchenjere mangwe mabishu. Mama changu netsa chete pinzira ikoto surova ishu. Sangori nopa wane tembo sama chiguri washaya matishu. Wana pull up mugeto, wano fara waona vita. Handa gumbo chinja seko, mundi kwa nire haimi inda. Ancha batike mu street, mundona pa news, mundona pa indab. Shika pa marimba, pandi kujambwa ne madidaba. Zvekudenga zvidzimike zvakanyorwa zvikadindwapa. Ndakasenga chimwe chiku power, that's why ndiku need waka. Takungo futa futa ne mango makos tuku feed waka. Ona kusimbaka.
Chandabata, chese chandabata. Aswe chicharo pafadzwa, aswe ndicha wana answer. Chandabata, chese chandabata. Ndushanda kushika half past one. Mina matova no siva pasta va.
Ndopinda check Sunday. Maria mu Sunday. You know that I'm tryna save myself. To better myself. Mama vakati namata Michael. Natsa kwa wapa konenda usiku. Konenda usiku.
Pengeleke ndika pengereka ndino zuka chete. Pajekerere ndino jekerera ndino kwewa chete.
Michael McGee. And you know, watch it.